tiri panhamo yamaishone. Saka munoziva pakupawo kwemaspeech paya, Tishai ndiye akatanga kutaura achibva adeedzawo vamainge hama, ndiye akatanga kuita slogan. Saka isusu takashamisikawo kuti ah, komuna akuita slogan uyu zvafamba sei panhamo yakadai. Akazodeedzawo vamangoma kuti vachitaura semukuru wavo. Ndokuchitanga kuda kuchitsoropodza vatangira imanje. Ndo patakatangawo nyaya yedu manje kuti ah, iwewa ungatauri zvekuti tangirai ainzi tangirai wataiva naye aana kuchinjazviita, achiri kungonzi tangirai. Uye iwewe zvava kutanga kutaura izvi hazizvo, nekuti anga akuchitanga kuti tangirai takamuramba nekuda kwekuti akudyidzana nezanu PF. Saka isu takaona kuti hatingafambi nemunhu ari kudyidzana nezanu PF. Ndopa akati gochawo ipapo, ndobva taviruka zveshuwa. Ndini ndakatanga inini kutoti zvauri kutaura izvo handizvo. Dei watinyarara wachibva hako pano. Saka izvo zvanga zvaane sapoti yevanhu womanje parufu manje.
Ko vemhuri yekwashone vakatiwo nenyaya
iyi? Vemhuri yekwashone hapana zvavakataura, sezvo vari vanhu vanga vari kutochemawo. Dei anga ari iye shone anga ari kutaura toindetu uyu, kudai zvaitombotoreka nevanhu vanga vauya panhamo. Ndo pakangoti mwenya vanhu ipapo chete.
Saka mataudzana kudai vakazosiya here rufurwu ivo vama amati vabva?
Havana kubva, vakangobva ndokuenda paside pavakangonoitawo kapoka kavo sevaenzi vakanga vauya kuzosapota mumwe wavo. Havana kubva muyadhi, vakanogarawo kumba uko kwatakazoti inini ndachienda ikoko manje. Ndakanovaudza kuti hamuoniwo kuti nzira yamafambisa haisiyo here, nokuti kana uchipinda mumusha mevanhu unotanga wapiwa zvekugara, wobvunza kuti panapa tinouchirana sei. Kwete zvamangu kari kwamaita izvi, kutanga kutuka nekutanga kutaura nekutanga kuzoshora vana vapurezidendi Morgan Tsvangirai. Aiwa, muno ndo maakazarirwa. Saka hatibvumiri kuti imimi muve munoita zvamaita izvozvo izvo. Saka munombovera, ndinoona sekuti hamusina chimiro chenyu muno nhange mavamida kutangira nepapi. Ndini ndaitaura navo.
Saka vakazvitambira sei?
Sevanhu vane shuviro vakangofunga kuti makuru chese munhu watinoziva, zvakanyanyisa ariye munhu akanyanya kutanga nemusangano munomu, ariye kanzera futi akatanga muMDC. Zvinhu zvaakutotaura zvidei tatanga tamuona, kuda zvaitai tombowana tiri kutangira.